Vashara nevatorewe na upa mzindawe MDCT inotunga mirwa na vanoso mchamisa mumuwa tunga mirwe MDC Alliance vatenda IBT vati mbata nizuko wavo hausi kufara kutuwa mnanga kwa vakatara msuwa 30 chikunguru sezu vare sarudzo pasina kugadzirisa kwa zvose zvinodiwa kuti sarudzo dziripache na dziitwe munyika.
Masoja ari kuzeki ne masoja ari mumaruva ngaabviwa tinenyaya ye midia. Midia ZBC yango yara munangagwa nesikafi yavo. Vamunangagwa nesikafi yavo. Vamunangagwa nesikafi yavo. Tombo unova vachamisa. Tombo unova ngube. Tombo unova ngari bvumwe. So it's not proper at all. It's a breach of our constitution. So chatiri kutaura chete chekuti section 67 yebumbiro remutemo redu inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekusarudza. And the election yacho ikodzero. The right to a free and fair election is equal zero. It's a human right to have a free and fair election. Zeki iri kuita flout that right.
Vabiti vati vari kuda kuti veruzhinji vapiwe mukana wekunotarisa gwaro revavhoti zvakare zvichitevera kunyorisa kwakaita vamwe vanhu sevavhoti veruzhinji pavaitarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti. Vabiti vati vanhu vazhinji vakachinja nzvimbo dzekuvhotera paitariswa gwaro revavhoti kuti mazita avo arimo here mugwaro iri.
Tine nyaya yeballot paper. Hatikuziva kuti ballot paper iri riri kuprindwa kupi. Ballot paper rakashandiswa 2013 renikuvhu raita pamuviri rokata mamavhoti asiriwo zvatakaona isusu. So tiri kuti zeki kana muda kuita free and fair election chinotarisa kuti muende kutenda chii. And musati taurire kuti tanga tisina time because everyone knew since the 28th of July 2013 everyone knew tichaita election musi wa 2018. So there was ample time yekuenda kutenda. And musati udze futi kuti voter ballot paper is a security issue. It's not a security issue. Even electoral act inotaura kuti election material ngaionekwe nevanhu transparency. Chechitatu toda kuti voters roll iyoyi handiva kune vanhu vairegister between 19 na 29 May. Toda kuti vanhu vacho vaitewo time yekuinspector. Paitewo maexternal auditors kuti paone kuti zvigure nezvinyawe nemagosi hapo pa voters roll ipapo.
Vabiti vati kusagadzirira zvakakwana kwekomishen inoona nezvesarudzo panyaya yegwaro revavhoti iro risati rabuda kwave kuvapa dambudziko rekunyoresa mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino. Kudare rinotora mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti nomination court.
Tiri kunyanyogunun'una nenyaya yekuti election yakadaidzwa for 30 July. Nomination iri kuita musi wa 14 June. Kana uchinominitwa unofanira kunominitwa nevanhu vari pavoters roll. But zvinoshamisa nekukakatamidza kuti hakuna political party kana kuti political individual or political person ane voters roll yacho. So handizivi kuti unofanira kunzi uite n'anga here kana kuti muprofita kuti ufembere kuti vanhu ava vari pavoters roll ndo vachandinominita. And kunyanyanya kunomination yapresident. Because nomination yapresident inoda maprovinsi ese. Ichizoitwa marari but yada maprovinsi ese. So zvinoreva kuti munogona kukanganisa muisa mumwe munhu ari kuchiredza asiri ipapa musi wacho wenomination wa 14 kuti muzowana time yekuti mamhanya kuchiredzi muchinogadzirisa munenge matotadza zvinotoreva kuti imwe mboko yotohwina by default. So that is not on. So vana munangagwa zvavari kuita zvavari kuzviziva.
Vaenderera mberi vachiti vacharatidzira nemusi wechipiri muHarare vachinosvika kumahofisi ezek pamwe nemahofisi emutungamiriri wenyika vachiratidza kunyunyuta kwavo.
Zek iri kuita flout that right. Emerson Mnangagwa iro ari kuita flout that right. Junda iri kuita flout that right. Ndosaka tiri kunoratidzira musi wa 5 June muHarare chinenge chakachaya valangebhechu Harare yose. Tine magweta ari kumatare, tine magweta akato ari kutonyora zvese izvizvi. Ende zvanataura mupress conference deno paine political will hazvimbotora kana 2 minutes izvo. Kana pakawira political will hapana mbotora 2 minutes. But problem hapana political will because tine vanhu vakatamusenga bere muna November vane nzara vada kuba election.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek amai Priscilla Chigumba kutizwe pavamire panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo asi umwe mukuru mukuru wezek vatxuvane mwoyo vaudza studio 7 vari kubulawayo kuti komisheni yavo ichagara pasi yotarisa nhuna dzemdc alliance idzi vachiti komisheni yavo yakazvipira kuita sarudzo dzinogutsa mapato ose achakwikwidza musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.